This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 21, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wemavambo vaSimba Makoni vanoti paramende ngaiferefete makurukota aienda kumisangano yemudzimai wemutungamiri wenyika sezvo rakanga risiri basa rehurumende.
Mupepeti webepanhau reThe News Leader vaitaidza mara nevamwe vari kuvatsigira nhasi vatanga kugara paAfrica Unity Square muHarare.
Vana chiremba voronga kuratidzira kutanga nemuvhuro vachiti hurukuro dzavo nehurumende hadzina kubuda nechimuko.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri webato remavambo kuSiledon vaSimba Makoni vanoti kushanyira matunhu kwakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe kwakavhiringidza mabasa ehurumende sezvo makurukota akawanda nevakuru vakuru vehurumende vaisiya basa ravo vachienda kumisangano yezvematongerwo enyika isinei nehurumende. VaMakoni ava vakambova gurukota rezvemari vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti kunyange hazvo amai Mugabe vari mudzimai wemutungamiri wenyika havakodzere kuti vapiwa rutsigiro rwehurumende mukuita misangano yavo. Vatiwo amai Mugabe vange vari kudaidza zvikwata zvevanhu kupurazi ravo kubva pavakadomwa kuti vatungamiri madzimai muZANU PF, zvose izvi zvichishandisa mari yehurumende.
VaMakoni vati mari yakashandiswa pamisangano yaamai Mugabe yakawanda zvikuru zvekuti dai yakabatsira mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari kutambura muZimbabwe. VaMakoni vashorawo danho rakatorwa naamai Mugabe rwekuita kunge ndiwo mutungamiri wenyika anoona kuti ndiani ari kugona basa neasingagone mumakurukota ehurumende. Vatiwo mashoko akadai haifanirwa kubuda mumukanwa memudzimai wemutungamiri wenyika nekuti harisi basa rake.
VaMakoni vatorawo mukana uyu kuudza vaMugabe kuti vabude pachena pamashoko akataurwa nemudzimai wavo. Vativo mashoko amai Mugabe kuti kune vanhu vari kushandisa mari kuti vavhoterwe muZANU PF ndeyenhando sezvo ivo amai Mugabe vari ivo munhu ari pamberi mukutenga mavhoti. Vati zvakabuda pachena apo amai Mugabe vaipa vanhu chikafu kumisangano yavo, zvinhu zvavasati vamboita kubva pavakaroorwa nemurume wavo. Dr. Makoni varatidzawo kushushikana nekutukwa kwakaitwa muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru naamai Mugabe pavaiita misangano yavo.
Vatiwo kunyange hazvo vari hama yamushakabvu Solomon Mujuru, mashoko amai Mugabe ekuti bato remavambo nereMDC akaumbirwa mumba mavaMujuru manyepo ari pachena. VaMakoni vakurudzira paramende kuti iferefete makurukota ose aitevera amai Mugabe kumisangano yavo uye kuti paonekwe kana paine zvinhu zvehurumende zvakashandiswa pakuenda kumisangano iyi sezvo yakanga isiri yehurumende.
Mupepeti webepanhau reThe News Leader vaitaidza mara nevamwe vari kuvatsigira nhasi vatanga kugara paAfrica Unity Square muHarare vakamirira mhinduro kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kuda kuti vasiye basa. Mutorero wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vadzamara vasvika paAfrica Unity Square pakatarisana nepaparamende nenguva dza9 mangwanana anhasi ndokugara vakamirira mhinduro yegwaro renyunyuto ravakasvitsa kuhofisi kwavaMugabe svondo rapera vachiti vaMugabe vasiye basa sezvo vatadza kutungamirira nyika zvakanaka. Mushure mechinguvana Pazoita wavanu wangawa chishika makumi matatu vazobatana na vadzamara. Roro vanongonya mapurisa anga akapakatira zvombo abva atanga kudzinga munhu wese anga achipinda muAfrica Unity Square kusanganisira chikwata chavadzamara chiri kuzvidaidza kuti Occupy Africa Unity Square. Asi chikwata ichi charamba kubuda muAfrica Unity Square zvazopedzisira zvaita kuti pakanderanwe makovhu nematete. Asi pakupedzisira vadzamara vanoti vazowirirana nemumwe mukuru wemapurisa kuti vaende kukamba yeHarare Central kuti vanozeya nyaya iyi. Pavaenda kukamba yemapurisa, vadzamara vaperekedzwa nechikwata chevamwe vavazobatana navo mukumirira mhinduro paAfrica Unity Square.
Mapurisa anga aripo akawandisha. Ndisati ndaenda mberi ndoda kuti ndazokatya madzika zvakanyanyisa. Ndakatanga nyaya iyi ndiri ndega ndiri mumwe chete. Asi nhasi uno ndaona vanhu vandanga ndinavo takatogara pamwe chete tanga tichisvika kuma makumi matatu nemashanu, vanhu 35. Nevamwewo vanga vachitotaura nesu vari mumupaki imomo zvekuti vanhu vasvika kuzana vauya kuurongwa uhu. Zvandikatya madza nekuti handaiziva kuti variko vanhu vakawanda kudaro vari kuzvipira kuti vatsigire pfungwa yandanga.
Vadzamara avo vari kudawo kuti paumbwe hurumende itsva nechimbi chimbi kana vamugabe vasiya basa vanoti vabvunzurudzwa rwechipiri nhasi nemapurisa maererano neurongwa hwavo, asi havana kusungwa nhasi sezvo vachiti vambenge vawirirana nemapurisa kuti vachazenge vachienda kukamba ikoko zvichitevera kushedzwa kwavaitwa nemapurisa. Vadzamara vati vachadzokera muAfrica Unity Square mangwana kudzamara vamugabe vapindura zviri mugwaro renyunyuto ravakavanyorera kana kuti vasiya basa.
Ende mukodzero dzangu semwana weZimbabwe zvandinotendera kuti ndine bvumo yekuti ndinge ndichikumbira kana kuti ndinge ndichiti izvi ngazvitwe nenzira iyi. Zvinosanganisira kuti vamugabe vabvume kuti hurumende yavo yakundikana. Vabva ipapo vamugabe vaende mberi kuti vagadzirise zvinhu negwara rekuti vagare pasi nevamwe vose munyika vanosanganisira mapato ezvematongerwo enyika vedzichechi vezvemacivil society nemalabor unions vagara pasi kudaro voronga kuti tigadzire zvinhu zvinyowani zvinoita kuti nyika iende mberi.
Mwabatana navadzamara muAfrica Unity Square mukumirira mhinduro kubva kuna vamugabe avo vada kungodaidzwa nezita rokuti vagotomoto vaudza Studio 7 kuti vari kutsigira pfungwa yavadzamara sezvo vachiti upenyu hwaomera veruzhinji munyika.
Isu semaZimbabweans tiri kutsutsumwawo nezviri kuitika munyika yedu ende hatisi kufara nezvazviri kuitika. That's why tauyawo kuti tikwanise kunge takatina Mr. Dzamara tichivatsigira kuti tese tikwanise kuita zvatoda kuita kuti nyika yedu isumukire.
Zvichakadai, mashoko aburitswa navadzamara padande mutande reinternet paFacebook pamwe nepamafoni paWhatsApp ari kukurudzira kuti vanhu vasiri kufara neutongo hwavamugabe vauye neuwandu hwavo paAfrica Unity Square kubva mangwana zvichienda mberi. Nzira iri kushandiswa navadzamara kuparadzira mashoko ekuratidzira uku yakashandiswa kuEgypt nekuTunisia zvakapedzisira zvaita kuti vatungamiriri venyika idzi vasiye basa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti zviri kutaurwa navadzamara zvine musoro zvekuti upenyu hwaomera veruzhinji nepamusana pekutadza kutonga kwavamugabe, asi zvichanetsa vadzamara kuti vaunze vanhu vakawanda mumigwagwa pamusana pekuti havana sangano ravakanyatsomiririra.
Chokutanga ndechekuti zviri kuitwa navadzamara izvi vari kuzviita vari chizvarwa cheZimbabwe chine nhuna dzacho dzavo dzavari kutarisira kuti hurumende inge ichigadzirisa. Asi vadzamara havana organization yakafanana kana kuti neZCTU yakafanana kana kuti sepolitical party MDCT kana kuti any social movement group rine vanhu vavanotungamira. Saka kuti titarisire kuti kungaita zvinhu nezvinhu zvevanhu vanouyako, tinge tanyanya kudii, tanyanya kutarisira zvakawanda.
Zvichakadai, hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamugabe vaGeorge Jaramba kuti tinzwe kuti vamugabe vachapindura here sezviri kudiwa navadzamara kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Batore MDCT rinoti ravhurira mukana varikuda kukwikwidza musarudzo dzichaitwa pakongresi yebato iri mukupera kwemwedzi uno kuti vachitanga kutsvaga rutsigiro. Mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti kubva musangano wakaitwa neNational Executive yebato ravo mukupera kwesvondo, vose vakadomwa kuti vakwikwidze pakongresi vave kukwanisa kupinda munhengo dzavo vachizvishambadza. Vamwonzora vanoti zvisingabvumidzwi chete kutsvaga rutsigiro munhu achinyomba mumwe waari kukwikwidzana naye, kushandiswa kwemari uye kuvimbisa vanhu zvinhu kuti uvhoterwe. MDCT iri kutarisirwa kuita kongresi yayo mukupera kwemwedzi uno, apo pachasarudzwa vachatora zvinzvimbo zvakasiyana-siyana. Zvigaro zvisiri kukwikwidzwa ndezvepamusoro chete zvinoti chemutungamiri webato nemutevedzeri wake nechasachigaro webato nemutevedzeri wake, ava vakadzorwa nematunhu ose. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
National Executive yedu yakagara ikatarisa manominations ese akanga auya kubva kune maprovinces akawanda, vachinominata vatungamiri vavanoda kubva kuna president kusvika munhu wekupedzisira muNational Standing Committee. Saka vanhu vese vakanominatwa vari kubvumirwa zvino kuti vafambe vachitsvaga rutsigiro kunhengo dzeMDC. Pakutsvaga rutsigiro apa chinhu chikuru chakatsungwa nebato ndechekuti unofamba uchitaura pako iwe kuti sei wakakodzera kuva mutungamiri. Hazvibvumirwe kufamba uchinyomba umwe munhu kana kutukirira vamwe vanhu vemuMDC. Izvozvo hazvisi kubvumirwa kwete. Pari kunzi unofanira kutaura zvinangwa zvako, unofanira kutaura zvaunofunga kuti iwe wanhu watarise kuitira kuti vakuvhotere semutungamiri.
Ndezvipi zvimwe zviga kana mimwe mitemo yamakatara ichange ichiteerwa nevanhu vanenge vaizotsvaga rutsigiro?
Kunyanya-nyanya hazvibvumirwe kutsvaga rutsigiro nekushandisa mari kutenga vanhu kana kupromisa kuti vanhu chazoaita chakati kana kuvapa zvakati kana vachinge vakuvhotera, nokuti iyoyo ndiyo inonzi vote buying. Saka haisi kubvumirwa iyoyo. Kana paine vanhu vanenge vachiita vote buying, varidzi vomusangano vanova mamembers edu vanosungirwa kutaurira utungamiri kuti ndo zvaakuitika izvozvo. Chimwezve ndechokuti kana kupromisa zvinhu zvaunoitira vamwe vanhu kana vachinge vakuvhotera, haubvumirwe zvakare kusarura kuti ndaakunoona wakati wakati hadisi kuvaona. Izvozvo hazvibvumirwe mumusangano.
Asi vamwonzora, munhu angazvishambadza sei kana asingataurire vaari kuda kuti vange vachimuteera zvaanofanira kunge achivaitira kana vakanga vamuvhotera?
Hongu, unokwanisa kutaura zvaunoitira bato, kwete zvaunoitira nhingi. Kuti ukandivhotera iwe ndichakuakira imba, kana kuti ukandivhotera chete ndikangohwina ndinokupa $500, ndo zvatinoreva izvozvo. Asi zvinangwa zvako zvaunoda kuitira bato rako kana uchinge waamutungamiri wapiwa chinzvimbo chaunoda ichocho, unobvumirwa kuzvitaura hongu zvinangwa zvaunoda kuitira bato rako reMDC.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muchitungwiza neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kutibata pa 919 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungi wedare remuSouth Africa nhasi atongera mhanya nemukurumbira zvikuru Oscar Pistorius kupika jeri kwemakore mashanu zvichitevera kuwanikwa aine mhosva yekupfuura musikana wake akafa River Steenkamp gore rapera. Mutongi wedare amai Tokozi Lemasipa vapa mutongo uyu nhasi mushure mekutonga nyaya iyi kwemwedzi minomwe. Pamakore achapikwa naPistorius mwedzi gumi achaipikira ari mujeri achigara mumba yepachipatara chejeri reKigosi Mampuru muPretoria. Mushure mezvo achapedza mamwe makore asara achipika ari pamba pake kana kuti house arrest. Vachuchisi vanga vachida kuti Pistorius apike jeri kwemakore gumi, uko magweta aPistorius achiti apike ari pamba pake.
Britain inoti ichatanga kusora zvakadzama nemuchadenga muSyria kuitira kuti iwane zvakakosha zviri kuitwa nechikwata cheIslamic State. Gurukotara zvekudzivirirwa kweBritain vaMichael Fallon vati hurongwa hwenyika yavo huchasanganisira kushandiswa kwendege dzekusora dzine zvombo dzemhando yeRipper neRivet joint kunyangazvo pasina zvombo zvichashandiswa muhurongwa uhu.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kutanga nemuvhuro vana chiremba muzvipatara zvose zvehurumende vachatanga kuramwa mabasa sezvo nhaurirano nehurumende panyaya yemari yemihoro yemashandiro avo dzakundikana zvachose. Vana chiremba ava vanoti vari kuda kuti mari yavo yemuhoro kana kuti basic salary iwedzerwe kubva pamazana maviri nemakumi manomwe ane madhora maviri kusvika pachiuru nemazana maviri emadhora pamwedzi. Vana chiremba ava vanotiwo hurumende haisi kuvapa zvekuvadzivirira kubva kuzvirwere zvakaita seibola nerurindi. Mukutanga kwemwedzi uno, vana chiremba vakambokandawo mapadza pasi nenyaya imwe cheteyo vakazopa hurumende mavhiki maviri ekuti vagadzirise zvichemo zvavo asi zvinenge zvakonanganga murapwa achida. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa.
Is being dealt with by the Health Services Board. No employer.
Saka kwamuri haisati yasvika?
Ah, yakasvika. Inosvika kwatiri, then we put it to the relevant department.
Ko zvimwe zvavari kutaura kuti havana zvimwe zvekuzvidzivirira kuzvirwere zvakaita sana TB nana Ebola zviri kufamba sei?
Ah, zvezvo, what is that? Zvakaita sei?
Ndofunga hembe dzacho dzekupfeka ndomataurira vari kuita.
No, I think fonai Dr. Mbengeranwa.
Gurukota runoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare kuGoromonzi. Tabatawo mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwe kuti sei vana chiremba vafunga kukanda mapadza pasi.
Vana chiremba tanga chisiri chishuwo chavo chekuti vakande mapadza pasi, asi chishuwo chavo tanga chiri chekuti tsamba yavakaendesa kuhurumende ichitaura kuti maconditions avanoshanda nawo aongororwe kunyanyanya munyaya dzemari nenyayawo dzemashandiro avo. Saka tsamba yatakaendesa iyi zvinoratidza kuti haina kuteererwa. Saka vana chiremba havasisina imwe option kunze kwekuti vakutongoti musi wa27 October, musi weMonday, vana chiremba vese vanoshanda muzvipatara zvehurumende vatange vari pastrike.
Zvii chaizvo zviri kudiwa naana chiremba?
Vana chiremba vanoda kuwedzerwa mari yavanotambira kubva ku$282 pamwedzi kuenda ku$1200 pamwedzi. Apa tatonzwa tsitsi kuhurumende nekuti vana chiremba dzimwe nyika dziri musadhaki vanotambira $2000 zvichikwira. Asi tiri kuanda sina kuti hurumende yedu yakaomerwa pari zvino hurumende yedu haina mari. Asi havana zvatadze kuti pawo minimum $1200. Chechipiri ndechekuti vana chiremba vari kudimanda inonzi on-call allowance. Pari zvino hurumende iri kupa chiremba $10 as on-call allowance pese paanorara pabasa. Izvi anozviita kanokwana ka7 kana kuti kasere pamwedzi. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti chiremba pega pega paanenge ari pabasa kana huri husiku anenge achitambiriswa mari isingasviki dhora paawa roga roga. Saka tikuti mari iyi ngairivhiwe itewo mari inechiremerera inoratidza kuti munhu unenge wasiya mhuri dzake nemudzimai wake kumba kuti aenda anobatsira varwere. Chechitatu, tiri kuti izvoni hurumende ngaidzikise mari dzinobhadhariswa vana chiremba kana vachigara mudzimba dzehurumende. Vana chiremba vari kubhadhariswa mari dzinosvika ma$250 zvokuti hurumende dai yatoonawo vorijisa mari idzi kubva kusvika ku$35 ne$45. Chechiuyewo avo vana chiremba vasinga kwanisa kugara pachipatara dai mari idzi dzawedzerwa kuti dziitewo mari dzine minini nekuti hakuna kwaunoona imba nekuti ungarembi uchigara zviri disendi nemhuri yako sachiremba inoita $250. Chechitatu, chekupedzisira, kune hosha yeibhola yatinonzwa iri kupararira. Saka tiri kuti vana chiremba vachange vari pamberi pekurwisana nechirwere ichi. Takazvipira sana chiremba kuti tifaitane neibhola. Asi zvinofanira kuonekwa kuti chiremba anenge ari parisiki. Anenge aine risiki yekutapura ibhola kwaari kumhuri yake nekuna vamwe vaanodyidzana navo. Saka ngapauitewo allowance risk allowance inopuwa chiremba kwete ebola chete even zimwe zvirwere zvakaita sana tuberculosis anana hepatitis zvinokwanisa kutapukira kuna chiremba nekuti ari kuita basa rake.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare.
Momo yevanhu vanochengetedza mari dzavo nebhanga reAfresia Kingdom Bank nhasi vadya magaka mambishi vachipengera mari yavo yavari kutadza kutora kubva mubhanga iri muguta rekwaMutare. Mumwe wevanoshandisa bhanga iri amai Agnes Mangwiro vanoti vava nemasvondo matatu vachiuya pabhanga apa vachiswera zuva rose pasina chabuda.
Tiri tikanganisa nenzira yekuti vari kutipa mari yedu nguva yapera havasi kutipa, vari kuti swedza pana kuti tinoyema kusena vatitauriri kuti chimbo mari hapana, vanoti smirai asi masikati acho havazotipi mari dzedu. Saka tiri kukumbira kuti dai achizinyatsoziva kuti mari hamuna otudzama kuseni patinosvika otiti mari hamuna toenda kudzimba dzedu nguva ichipo. Manheri acho pamwe tinetauya tisina mari dzekudzokesa vanozogona kutipa ma$20 zvisina zvatinodzinotibatsira. Pa$20 pacho ipopo vanenge vachititorera dzimari dzedu ma$2 tozopuwa mari dzedu dzashota.
Vamwewo vane mari iri muKingdom Bank Afresia ndeamai Betha Takaringofa. Amai ava vanoti kutadza kuwana kwavo mari yavo mubhanga kwatokanganisa ukama hwavo nevavakidzani vavo sezvo vari kutadza kubhadhara zvikwerete kunyange hazvo vaine mari yavo iri mubhanga iri.
Kusabuda kuri kuite mari mubhengi mukuru kutikanganisa nekuti hatichagarisani nevamwe, malandlord akutiti ibvai yenyu nekuti hamusi kubhadhara, uye kuchikoro vana havasi kunyora. Magrade 7 aitonzi totoda school fees yakakwana kuti vanyore. Saka kusabuda kuri kuite mari uku kwakutokonzeresa kuti hatichisina rufaro mukati mwemumba chaimo, nenzara yatoshata. Vana havachaexercise yamuri kuona here apa iyi. Mwana uri kufa nenzara, uri kungochema mai ndipei chekudya. Ndikanokwereta mari panext ndikotora mari kubhengi. Kana ndodzoka uye akutarisa kuti chindipa mari yangu, ini mari ndatengere vana chikafu, ndotowa kuti ndakutosungika mukati munyama dzangu ngekushaya mari kwandiri kuita mubhengi. Yeti iri mari yangu yandakaisa mubhengi.
Mukuru weKingdom Afresia Bank maMutare amai Gladys Zisengwe havana kuwanikwa kuti vatipe udivirawo panyaya iyi. Ukuwo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa pabhanga iri vaEmmanuel Katerere varamba kutaura neStudio 7 vachiti titaure nevakuru vavo vari kuHarare.
Sachigaro veZANU-PF muBritain vaNick Mangwana vanoti chirongwa cheZim Asset chiri kufamba zvakanaka kunyange hazvo paine zviga zvishoma zvisati zvazadzikiswa. Chirongwa ichi chakaparurwa neZANU-PF gore rapfuura uye chasvitsa gore chatanga. Veruzhinji munyika vanoti havasi kuona zvizhinji zvashanduka sezvo mabasa nezvimwewo zvisati zvave kuwanikwa. Asi vaMangwana vanoti chirongwa ichi chichatora nguva sezvo chiri chemakore mashanu. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 ataura navaMangwana kuti tinzwe zvavari kuita.
Pane zviri kubuda sekuona kwamaita muchinyorwa chatakaita. Kwakaonekwa kunzi vanhu vari kurima fodya nezvimwe zvisingadyiwishi. Mukatarisa pacluster yemuzima asset inotaura nezvekuti vanhu vawane chikafu nezvakadaro. Kwakanzi iko tichaita kuti varimi vasanyanyofunorima donje nefodya, varime chibage nezvinodyiwa. Gore rino zvakatotipa mubayiro yacho nekuti president pavakafamba vachipambesa nefertilizer dzaizvozvo. Mbairo wacho nemikoho wacho wakabva wabuda igore rinoiri. Saka chikafu chatakawana gore rino chiri nani zvikuru kudarika chikafu chakaitika gore rakapera, chokuti takapesa tsvaga chibage kunana Zambia. Gore rino hazvina kuitika. Saka zvinova zvinoti hatingati zima asset yakagona ipapo. Tikatarisa kuti kuma industry hurumende yakatiwo taneta nenyaya yekuti tinochera zvicherwa zvedu zvichienda zviri zvimbishi zvakadaro zvisina kugadziriswa. Tinoona makambani akaita sana Implus ichioperata nezimplus nemimosa vachimanikidzwawo zvaka kuti zvicherwa zvavo vazvigadzire zvitengeso zvava zvimwe zvino, kwete kuti zvitengeso chingori chicherwa chakadaro. Izvozvo zviri pasi pezima asset, zviri muchirongwa zviri kutoenderera mberi, yatinoti muchirungu work in progress. Hazvisi kuti zvinhu zvinoti munoti minwe yenyu munongoiridza kudaiwo zvinhu zvobva zvaitika. Aiwa, mafambiro anoita upfumi hwenyika haafamba achidaro.
Asika veru zhinji vanoti ivo mugwaro rezim asset panga pakanzipo pachabuda mabasa asi pari zvino hapana atanyanyowa na mabasa atabuda panguva iyo ino
munyaya yema 2.2 million jobs mukazvitari mabasa ese iwayo aifana anofana kuproduce in 5 years but iko zvino tikutarisira vanhu vari kuti mabasa iwayo anofana kuproduce now hazvizvo mukatarisa kana program yacho mukaenda kana kuti mu manifesto chisungo chezano PF 2.2 million zvinofana kubuda in all those 5 years iwongu takadivide ida kuti gore rokutanga kunofanira kubuda akati gore rechipiri kunobuda akati gore rechitatu kunobuda akati kusekta yakati kuagriculture kunobuda zvakati kumine kunobuda akati and so on and so forth izvozvo izvo tiri off target mbichana asi zviri kutoshanda vanhu mukatarisa marehabilitation yamaroads iri kuitika kumusha ikoko kwakaemployiwa vanhu hongu kuna mafactor ari kuvhara izvozvo zvinoita kuti mwoyo yedu igomere
Ava vanga vari sachigaro veZANU PF muBritain vaNick Mangwana vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muLondon kuBritain kwakare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. chiri kutarisa mamiriro akaita migwagwa yemunyika.
Kana mchida kupinda mchirongwa ichi titumirei ma text messages ba namba dzinoti 1-202-465-0318 mchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona pa namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti makadii jonga Zulu nanyaira makumberi kwekumberi varume nemadzimai takuvara nenhamo kuno kuZimbabwe ZANU PF yauraya nyika. Vatsigiri vese vemDCT ngatipinde tiratidzire vamugabe vatadza kutonga. Please verengai message yangu ndini wenyu mutsigiri mukuru ndatenda hangu munyori anenge akanganwa kuisa zita raka.
Mumwe munyori anoti makadii mose veStudio 7 ndinobvunzawo kuti Brenda Moyo aimbosevenza ikoko akaendepi itsamba yabva kuna mukoma J. Aiwa mukoma J, Brenda ava nemakore asiya Studio 7 ava kushandirawo imwe kambani kuno kuAmerica.
Mumuterano tiwo makadi henyu veStudio 7 ini ndinoitwa talent chicks pakapfunde kuKaroi ndinoti basa sebasa varume.
Mumwe anoti makadi vatereri veStudio 7 ini ndinonzi Sabina Hunu ndinmoreserewo baba naamai vangu pamwe nehama neshamwari kutaura kudai ndiri kuSouth Africa nemhuri yangu ndatenda.
Basa munorova musadzore tsvimbo nekuti raba nekuti gudo rabata meso zita ndi Dreadwelly.
Mumwano ti pamberi nekuti panhau dzechokwadi mundifarisire vose vandakadzidza navo pachako kubuhera. Mundifarisirewo zvakare baba namama vangu nemhuri yose yekwa Stole kubuhera zvakare. Verengaiwo tsamba yangu vashamarari ndini Patrick Stole ndiri muJohannesburg muJamestown.
Muri sei vashamarari vose veStudio 7 ndinoti endererai mberi nebasa munogona kutaura zvinovaka nyika yedu. Ndikwazirewo mbuya nasekuru vangu makangavaya ndini wenyu Renius Chiwawa kwangware kumasvingo kwachirumhanzu muraini rekwa Chikotono Chikoto naro ndatenda nekuverenga tsamba yangu.
Imwe pfupi inoti hi jonga and blessing vakomana basa munogona ndini Justin Azete paro ya muro guruve munotipa nhau dzechokwadi mundifarisirewo baba naamai Azete ningafara chose makaverenga tsamba yangu sando dzenyu kuti ta.
Aiwa nguva ndo inenge yaita shanje jonga tinotenda mose matumira tsamba dzataverenga nedzatisina kuverenga tichaenderera mberi tichidziverenga zvakare mangwana.
Sezvo nguva yedu yaperera gaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri wemavambo kuSile Don vaSimba Makoni vanoti paramende ngaiferefete makurukota aienda kumisangano yemudzimai wemutungamiri wenyika sezvo rakanga risiri basa rehurumende.
Mupepeti webepanhau Red News Leader vaitaidza mara nevamwe vari kuvatsigira nhasi vatanga kugara paAfrica Unity Square muHarare.
Vana chiremba vorunga kuratidzira kutanga nemuvhuro vachiti hurukuro dzavo nehurumende adzina kubuda nechimuko.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini jonga kandemiri nichiti murari zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Sandra Nyaira na Chris Kandel.